Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 3/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinotarisirwa kumiswazve mberi kwedare rezimhosva mangwana chitatu. Vanochengetedza minda yemangoda kuchiyadzwa vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinotarisirwa kumiswazve mberi kwedare rezimhosva mangwana chitatu mangwanani, vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kungoshungurudza varayiridzi nekuti haisi kuda kana kukwanisa kugadzirisa zvichemo zvavo. Vati pari zvino varayiridzi havana chikonzero chekuenda kubasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya.
Nhasi taenda kumatare edzimhosva yeHarare Magistrate Court, uko kwatanga tichida unzi tianze mhosva yekuti musi wa23 August takaratidzira pamahofisi aFinance Minister vaMthuli Ncube. Saka tauya kudare tichipomerwa mhosva yavanoti Criminal Nuisance, inove mhosva yatia tichipomerwa. Patatanga kupinda makuseni tatenderedzwa matare matatu, pachishayikwa magistrate anga aida kunzwa nyaya yedu kusvikira tazoiswa mukoti number 10 mava magistrate vanoitwa Rudo Mugwagwa. State yadana witness yayo yekutanga, iyo yanga ichitaura pachena kuti yakangotumwa kuti ivhiringe demonstration ratanga tichiita isu, yanga yatumwa nemasuperiors avo vakabvuma zvakare kuti vaishandisa force kutidzivirira kuti tiite kuti demonstrate. Isu takangoendako tichidemonstrata zviri pamutemo, zviri muconstitution yeZimbabwe, uyezve zvinotenderwa even nemutemo weudzvanyiriri wepublic order security act, uyo unoti matrade unions nemaprofessional organizations havasungirwe kunge vachizivisa anyone kuti vanoda kuita mademonstrations. Zvinove zvatakaita pamutemo asi tikapambwa zvisiri pamutemo nemapurisa, tikadziviswa kuisa gwaro renyunyuto rataida kuisa kune mubati wehomwe yenyika vaMthuli Ncube.
Saka pari zvino nyaya iyi yakamira sei?
Tiri kudzokera kudare musi wechitatu nenguva dza8 apo state ichaenderera mberi ichiuyisa hombo hwavo, asi tisati tatanga isu tambokumbira kudare kuti timbopa hombo hwevhidhiyo iripo yakatorwa musi wakaitika zvino kuti tirefreshe pfungwa dzemawitness ayo ari kuuyiswa nestate. Saka musi wechitatu chichatanga kuitwa kuplaya video evidence yezvakaitika zuva iri, kutiwo magistrate aone zvakaitika, mawitness achionawo zvakaitika kuti zviri kuenderanawo nezvavari kutaura here.
Pane zvamati mambo wirirana here muhurukuro dzenyu nehurumende?
Pese patiri kuisa zvinyuito zvedu kuhurumende, chairi kuti reply nacho kuwedzera udzvanyiriri, kusunga vanhu vatinonoka ichida kudemonstrata, kudzingwa kwemabasa kwevamwe mamembers edu, kusizwa kwemasalari kwevamwe vatinoshanda navo, kutumwa kwevasori muzvikoro vachishungurudza varayiridzi, kudzingwa kwevamwe varayiridzi mudzimba mavanogara nenyaya yekungoti vari kukumbira muhoro unoita kuti mhuri dzavo dzisave nenzara.
Munofunga kuti muchange muchienda kunodzidzisa zvekare panovhurwa zvikoro gore rinouya?
Taka kundikana kuenda kubasa kubamsu wa 14 October ninye kuti atina chukwani siros nito watiti kwanze kuenda kumabasa sewano wa nishandira urumendi saka kubamsu wa 14 October atina kuenda kumabasa apana chati chachinja kubaipa kusika isu kana paine chachinja kutowe zira kutambura kwa taa kuita ninye kukira kwe mitengu saka andiwone chiko zero chingazo ita kuti vanhu vachinje pfungwa dzavo vanozovhurwa sikoro muna January vachidzokera kumambasa.
Mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwachiyadzwa kumanikaland uko kuri kucherwa mangoda vari kupomera mhosva vanochengetedza minda yemangoda iyi mhosva yekutyora kodzero dzavo kana vachifungirwa kuti vanenge vachichera mangoda zvisiri pamutemo. Asi sachigaro vebhodhi reZimbabwe Consolidated Diamond Company vaKilian Ukama vakati vanhu vanotaura manyepo nezviri kuitika kumarange ndivo vanozopa kuti vanhu vasatenge mangoda ekwachiyadzwa nemari iri pamusoro. Blessing Zulu West Studio 7 abata sachigaro weMarange Development Trust vaMalvin Mudiwa kuti tinzwe zvizhinji.
Kutyorwa kwekodzero kuchiri kuenderere mberi mushure memisangano yataita tichiitazve, but unozoona kuti chero even masecurity anokuuya kuzochengeta ikoko yake vanouya kwemwedzi miviri vouya vari kuuyawo vanouya vane system yavo. Muri kuona kuti vanhu vari kuitwa raundi apo mumashops chaimo chaimo aunonge watozoenderawo kunotenge chingwa. Vanhu vaitwa raundi apo kana kwaitwa operations vanoti hatikwanisi kuverifya, vototakura vanhu kwakuenda navo kuDiamond Base kuti uzobve ikokoko unofanira kunge wabhadhara kana kuti $60 yetrespassing watch share kuti vakomana kurarama kwakadai kungaitawo here munyika. Saka takangoramba tichidokurudzira kuti ngatiite coexist tichionesana nzvimbo dzatinofanira kuonesana kunoku katiri mukati meconcession nekuti you can't separate mombe dzedu dzinoende mumaconcession awo nekuti haana kufenzwa haana kuprotektwa nzvimbo dzavo dzese dzakasara dzakavhurika. Saka tinenge tichiti tichionesana patinotaura paya paya kuti kana zvikanga zvadai tinofanira kuzvifambisa sei. Munhu anofanira kubatwa neunhu hwake achichengetedzwa unhu hwake, aitora kuita dehumanize vanhu nekuda kwekuti imwe nguva waende kunochere kunotarise mombo. Yes, kune magweja tinozviziva izvezvo. Takati ngatishandidzanei tichionesana necommunity kuitira kuti tikwanise kuita flash out nyaya yemagweja, but hazvisi kuitika izvozvo. Unofind out kuti izvozvizvi chero mukati kati chaimo muri kudhurwe mahora nevechigweja, but masecurity arimo havasi kunoende kunoatende nyaya idzodziyadziya kwakunotore munhu ene innocent person ari pamashops. Izvozvozvo ndozvitaimshiti dai zvaikwanisika zvaimira toonesana tichishandire pamwe chete semacommunities.
Tiri kunzwa kuti vamwe vanomborumiswa nembwa, zvinenge zvichifamba sei?
Masecurity ari ikokoko havana hunhu havana hanhero kuti vanofunga kuti kunzi kuti security kukuwadze munhu here. Iko zvinezvi tine umwe muchinda akarohwe zvekuti kumagadziko kwese uku kushupuka chaizvo nekurohwa kuri kuti kana munhu akanganisa ngaabatwe kuendeswa kwaanofanira kuendeswa kumapurisa. Tinozva kuti mapurisa akatrenwa kuti munhu anobatwa sei kana wakanganisa chii chinofanira kuitwa. Zvino vanobva vatora kuise mutemo wacho mumaoko mavo.
Asi nemamiriro akaita zvine kuti hakuna chikafu, hakuna kunyatsonaya, vanhu vane nzara, hazvimanikidzewo here vanhu vakawanda kuti vapedzire voda kuita chigweja ichochi?
Ndizvozvo ndo nyaya dzacho idzodzo, because unenge waise mombe ka green yese mafuro akanyatsosvipira ari ukoko, hapana kufendwa, wobva wanzi usaende iko kuya kuya. Iyo mombe yacho usina pekuifudzira pane mafuro akasvipira inongopedzisira yapoya ichiende paya paya inenge iri nzara. Nyaya ihombe iripo ngeyekuti dai vanhu vakanga vakapiwa mabasa, vanhu vachinyatsoziva kuti ndezvavo, vanhu vachipuwe macontracts pachiitwe shop-shop corporate responsibility, vanhu vachinyatsoziva kuti tiri kurarama nezvinhu zvedu. Maiona kuti zvese zvatiri kutaura nezvazvo zvinenge zviri shoma nekuti vanhu vanongozvitozvichengera vachiziva kuti zvinhu zvedu.
Sachigaro Marange Development Trust va Marvin Mudiwa vanga vari parunhare kuchiyatswa ne Studio 7. Boka rinoona nezvemamirire ekunze Remet Department rino tikupisa kuri kuita kunze mumatunhu akawanda pamwe nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe kuri kukonzerwa nekusanhaya zvakanaka kwemvura mumazuva mashoma adarika. Mutauriri weMeteorological Services Department vatichi Zinyemba vanoti ongororo yakaitwa nebazi ravo inoratidza kuti pane mhepo isina unyoro yakagara pamusoro peZimbabwe nedzimwe nyika dziri kusangana nedambudziko iri dzakaita seMozambique neZambia. Vazinyemba vari kukurudzira veruzhinji kuti varambe vachinwa mvura, kupfeka ngowani kana vachishandira panze, kusagara pazuva kwenguva yakareba, uye kuti vatore matano anoderedza matambudziko anokonzerwa nekupisa kwekunze. Ngatinzwei vachitsanangura mukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mvura hongu haisi kunyatsonaya zvakanakisisa. Mazuva apfuura aya kusvika naizvino tiri kungoona mvura yedu iri kungoti apa neapa. Pane dzimwe nguva unotoona kuti panotopedza mazuva pasina mvura yanaya. Chikonzero chiri kuita kuti mvura irege kunge isinaya nechekuti mukuongorora kwedu tine mhepo yakagara pamusoro penyika yedu yeZimbabwe nedzimwewo nyika dzakafanana nana Mozambique nana Zambia kune dzimwe nzvimbo dzeikoko. Mhepo iyi haina unyoro zvakare inoita kuti kunge kuchishaika makore. Saka izvozvo ndozvinenge zviri kunyanya kukonzeresa kuti mvura irege kunaya. Asi tichidaro zvedu apa neapa hakuna kunge kuchitoti mvura tinenge tichisakasakasa apa asi isina kunyanya kunaisa zvayone. Ndizvo zvandingade kuti nditaure pamusoro pekushata kwemvura pamazuva ano.
Vamwe vanonongedzera mukushanduka kwemamiriro ekunze avari kuti climate change, vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zvaakonzerawo matambudziko akaita sekunonoka kunaya kwemvura nekupisa kwekunze. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Zvingangodaro hazvo, asi chatinoziva ndechekuti kuongorora kwemamiriro ekunze makore ati wandei taakuona kuti mvura yedu yaakushanduka matangiro ayoni kana iko kupedzisira kwainenge yakuita. Taakuona kuti zvaakusiyana. Zvatingade kunyanya kutaura pamusoro peizvozvo ndezvekuti hongu tinogona kutaura hedu kuti iclimate change, nokuti climate change inooneka tingati pakushayika kwemvura kwenguva yakapirebei kana kuri kuti mvura yacho ikauya inogona kuya ine ukasha nemafashamo. Zvakare tinoona kuti climate change yakonzeresa kuti mwaka uchanyatsozivikanwa kuti unotanga rini kana kuti unopera rini. Izvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwakuita mwaka yemakore ano. Ndingade kuti tikuona zvedu kuti kupera kwerino kana kuti kwesvondo rino kushande kwakuti uye kuti mvura, asi handidi kuti ndivimbise mvura inenge yakati yakawanda chaizvo. Hongu inogona kunaya, tinoziva kuti mvura inouya yemabhanangana apa inogona kunaya yakawanda chaizvo. Wozoona kuti pane dzimwe nzvimbo dziri pedyo pedyo inogona kunge yashayika. Saka ndozvandingade kutaura kuti tikuitarisira mvura iyoyi yekupera kwesvondo rino, asi hatidi kuti titi mvura iyi yakawandisa chaizvo. Aiwa,
tinoonawo mumazuva apera aya vazinyemba mvura yakanaya, vanhu vakati kuti vakarohwa nemheni matunhu akasiyana siyana. Zvii zvamungataurawo pamusoro pezviitiko izvozvo?
Ichokwadi, zvaakuoneka kakawanda izvozvo kuti mvura iyi yakuuya ine ukasha. Ndingade kuti ndo zvimwe zvinhu zvinokonzereswa neiyoyi climate change kana kuti yatinoti pachirungu zvakare variability. Tinoona kuti kutanga kwemwaka kana kuti kwezhizha mudenga umu munenge mune yatisati pachirungu energy. Saka unozoona kuti energy iyoyo kana kuti kusimbarara ikoko kupere kunopedzwa nokunaya, kunonaya mvura inenge ine ukasha. Saka ndozvaakuitika izvo. Saka tinenge tichikurudzira kuti vanhu vange vachitora matanho yakati wandei kuti vazvidzivirire kubva kunjodzi inogona kuwanika nenyaya yekurohwa nemheni. Tinoziva zvedu kuti mheni hatingati pachirungu 100% kuzvidzivirira, asi unogona kuitora nhanho yekuti uzvidzivirire kufananidza nokusageza kana mvura yakuda inemabhanangana yeye yakuda kunaya kana kubika nokubata kana kuti mazvinhu zvemagetsi mvura yakuda kunaya iyeye inemabhanangana mukunge muchiwandawo zvakare pasipe miti izvozvo zvinogona kuita njodzi nokuti muti uyo mukawanda pasi pawo ndiwo dzimwe nguva unenge wakarebesa pamuripo saka unogona kurohwa nemheni.
Mutauriri weMeteorological Services Department vaTeachers Nyemba vari parunhare muHarare neStudio 7. Kanzira weMDC kumasvingo vaGodfrey Kuraone avo vakapisirwa motikari yavo svondorapera pamba pavo vanoti mapurisa haasi kuratidza chimbi chimbi yekuda kuferefeta nyaya iyi. Kupiswa kwemotikari iyi kuri kuuya apo zvinhu zvisina kunyatsogadzikana munyika munyaya dzezvamatongero enyika paine kukandirana makobvu nematete pakati peveMDC neZANU-PF. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati avo vange vasingadairi nhare mbozha yavo, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vakuraone kuti tinzwe divi ravo.
Musi weMande last week ndakabva kumasvingo ndichienda kuVicfors on a kanzo business trip, saka ndakazonzwa nemusi weFriday makuseni ndakungoudza kuti mota yako yakapiswa. Ndakazodzokera kumasvingo ndichida kunoona chokwafisa ndikaona zvakandira sei. Ndichikaona kwana zvishuwa kuti mota yakapiswa asi chaanichanitaidze kuti yakatsva ichibva nekumashure kubhutu. So ichida kumberi bhozi ukupesinga kumberi kwake raina kutozotsva pese bhozi fire brigade akazva yakadzima. So ndozoti yakatsva ichibva nekubhutu ichiya kumberi ofu ichi izvo zvigando zvaitaridza kuti hakuzi kungotsva kuri kwega.
Mota iyi yanga iri kupi chaizvo?
Mota iyi yanga yakapakiwa paimba mukati mejurahoro time nyuma yanga iri.
Hapana akaona vanhu vachipinda kana kubuda?
Zvinhu zvakaitika pakati peusiku vaa usiku chaivo pakati pavo vanhu vakarara. Vanhu vakazumuka vakungonzwa kuputika kutika nezvinhu zvaka zvakutsva pamota ipapo uye nekungoonawo murazvo wemoto. Saka hapana anoziva kuti akafamba sei, hapana akaona munhu akapfashidza mota, vanhu vangozoona mota yakuuka chii.
Ko mapurisa ari kutiwo kudii nenyaya iyi?
Mapurisa patakasvika ndakasvika pane mapurisa euniform anenge ari muuniform waya. So mapurisa awa vaitipiwo vakamirira maCID kuti auye kuzokwesena vanhu vanga vaona zvichiitika. Saka mapurisa aCID akasvikawo naapo akakwesena kwesenawo vanhu. Vakasiya vapoteredza mota iyoyo neribhoni yavaiti hapana munhu anofanira kuinda beyond that ribhoni kuita takasabata mota iyoyo vachitaramira vanhu veforensic vainzwa nezvakuHarare vaizouya vachizoonawo kuti zvingava zviri zvii zvakaitika. But takazoona manheru acho mupurisa wavangasiya akachengetesa vachiti achengetera vanhu vasabata mota iyoyo tangozoona kubvisa ribhoni akutiye ndibvisa ribhoni uyi. But tichiziva kuti vanhu vefuvanisikavata vachauya here kana havasi kuuya haasati taziva.
Ko imi muri kufungidzira kuti zvingadai zvakaitwa nahani chaizvo? Ndezvematongerwo enyika kana kuti dzimwewo nyaya adzo?
Handina umwe munhu wandingati ndine mafungiro akasiyana naye ekupurana zvekusvikana kupisirana mota asi iwo zvematongerwo enyika. Saka pakuona kwangu uye nekuona kweruzhinji zvinozotadza zvega kuti zvine matongerwo enyika.
Kusvika pari zvino mapurisa akazombodzoka here? Pane kuferefeta kwavari kuita here kana kuti chii chiri kuitika?
Mapurisa haasati adzoka. So ndaandida kutoenda kwavari mangwana kuti ndinonzwisisa kuti pamakatangira paya makazogumira papi.
Kanzura weMDC kumasvingo vaGodfrey Kuraone vange vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti paramende iri kuronga zvekudzika mutemo ungakwanisa kushandiswa panhengo dzeparamende dzeMDC kana dzikaramba dzichishora mutungamiriri wenyika paanenge auya kuparamende. Mudeli News nekare mune nyaya yokumiswa mberi kwedare nezuro kwevaimbo vagurukota rezveutano vadefti parire nyatwa. Munewsday mune nyaya pamusoro pevagari vePlumtree avo vasingafari nekanzuro yavo iyo iri kukwidza mitero yakasiyana siyana ine 350% kusvika pa800% muna 2020. MuHerald vabereki vazhinji vanonzi havasi kufara nekukwidzwa kwakaitwa mari yechikoro nezvimwe zvikoro. Herald inoti zvimwe zvikoro zvakakwidza mari yefundo kusvika pa$12,000 temu yekutanga gore rinouya. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Inini mashoko andoda kutaura pamusoro penyika yeZimbabwe ndeyekuti ameno watakatuka, ameno watakatadzira nenyaya yekuti vana veZimbabwe vakafararira nenyika dzese kutange tisina nyika yedu yatakazvarirwa. Ivo maZambia anozvidza vanhu vakadzi, vachizvidza vanhu vakadzi zitasai matambiriro atipi une mambiriro azvakaita muzvipata, nzara, maticha vamastrike, munhu wese ari kuchema. Vadiwo vanozvidza vanhu vakadzi, hai izvi zvakaoma izvi. Ezvinezvi vari kutitakara zima nemdc MDG yauya zuro uno ivo zingirini varipo pandima since 1980 MDC yauya zuro uno. Saka razima neMDC, MDC, MDC, MDC yaicho iri kutonga, ndivo vari kutonga vachiparadza nyika. Ngavabvi vaende vanhu ava, ngavabvi vaende, ngavatsire vanogona kutonga nyika inderere mberi. Tasai vana Zambia zvizvi vakutobudirira kutokunda zvinhu veZimbabwe. Vatiindi tozvidira vanhu vakadzidza kuora cheko cheko. Vamwe vakatekeshera nedzimwe nyika vari kutofira kwavanofira ikoko. Zvinhu zviri kunetsa vanenge vasara. Hai mani.
Masera sei Studio 7 team. Ndiri kutaura ndiri muPretoria ndinonzi Trotsky. Izvi zviri kuitwa neZANU-PF izvi vakomana isu tarwadziwa nazvo izvi taneta neZANU-PF. Seavo mukoma wangu anonzi Joseph Chumavo dai vaitawo kunge munhu akaberekwa nababa namai, vozivawo zvekare kuti ivo vari kuberekawo vana vachazosara panyika vachirarama munyika yavari kuuraya kudai. So Zimbabwe rava dongo, ngavaitawo tsitsi nemwoyo werudo kuziva kuti nyika iyi tichatirawo vana vedu. Vasadya kunge munhu anopenga anokanganwa kuti mangwana uchada kudya zvekare, nekuti pamire Zimbabwe nhasi unoyu hapana kana future yekuti ungadaro kuti hanzi kumwana watiri kubereka achazowanawo chekuita muZimbabwe. Ivo varipo izvezvi vasina chekuita, madokta vanodzinga, ukangoti uite strike vanomuite demo vanorova. Saka nyika yacho inoenda sei kumberi kana tiine vanhu vanotungamirira vachidai? So uyu murume unonzi Munangagwa uyu kana asingazive zvaanoita ngaaende anotamba nekuere, because hazvishandi kuti titi tina leader wekuti munyika munoitikana nichiri munoitwa mapurisa anoita against macivilians. Mhosva yacho ndeiyei, vanhu vari kuexpressa marights avo vanoita against vanhu ivavo. MDC is a opposition party inotozivikana munyika, asi vanoita against nayo. How come vanhu vezanupf ngavati tiriwo serious okuma?
Asamarara vestudio apo maswera sei zvenyu. Inini ndinoitwa vachumba ndiri pano paPretoria. Ndinoda kungotaura nyaya yachuma. Uyu murume unonzi Chuma uyu ndo vanodla mafufu evakuru. Saka kana uchidla mafufu haziiti kuti usuduruke pedo, nokuti unoziva kuti shuwa hauna chako. Iyi ZANU iyi haina pemenendi, zvakambotaurwa naJonathan Moyo kuti hapana pemenendi. Chuma mangwana uchafuma apambuka bhodha hazvizivi, unoramba akangotsigira zvinhu zvenhema achizviona kuti ndezvenhema. Unotoshoora vamwe achitoti hava vagoni kudi, iye ndiye usingatogoni kuwisa, nokuti chokwadi unochiziva, chokwadi unochiona. Iyo ZANU inongoti vuyai titaurirane tisiyane nezvokurwisana. Epoga poga pavanobira kangani vachibira chavo ndechekungoti kana vapedza kubira voti vuyai titaurirane, kana vapedza kubira voti vuyai titaurirane. 20 to 40 years vachingobira vachingo kuti uya titaurira vanoti munangagwa wanga asiri papa na mugabe vangu vaingotonga vose vana mungafananidza kuti kondakita na hwindi wotora hwindi woti ndiye wavako ndakita hazvisi izvozvo uyu munangagwa wagara wanga achingovapo pachigaro kwanga pachidriver vavo saka ngavarege kutinyepera vana nhankira ava vanoshupa vanhu vana chuma dai vachimborega kuuya muchimbotorawo vamwe vetina kuwa sezvo makaita matema danda hatichamuwi saka waitaura zvinoninyangadza saka wewe chuma uyu ndiwo mumwe unotaura zvinoninyangadza zvokuti totoita soti ndichavhara redhio yangu ndichiwa kuti chuma unotaura kuti kudi unoninyangadza zvisingambobviri ndatendanga
makadi henyu vashamarari vestudio 7 ndinoda kutendai hwangu nechirongwa chamunotipa ndiri muteereri westudio 7 aini ndakabatikana zvikuru nenyaya yemapurisa aya aida akaridzira pfuti vanhu vemdc mapurisa aya unotishaya kuti vanofunga here kana kuti havafungi ukada kutarisa mapurisa aya unonyara nezvavanenge vakapfeka bhutsu chaichai dzavana mauniforms avo unotonyara kuti mapurisa ezimbabwe but vanhu vasingafungi ukada kuvaona vanotambura tine vamwe vatinotogara navo manext to vanotambura zvekutambura zviri unoshaya kuti chavanonyanya kurwira chii pakati pezano nemdc plus vanongorwadziwa kuti chamisa munhu anodiwa chamisa ari kudiwa nemunhu wese ndozvinonyanyawo varwadza kuti paanenge ari nyange pasina kana chinenge chiripo vanhu vanongomuunganira because vanomuda saka iwo mapurisa aya anorwadziwa haazano inonyadzisa mhani unonyara unoshaya pekupinda sonezano namunangagwa wavo iyeye vanhu vasinganyari mhani tinonyara navo vanhu vezano vanhu vasingafunge vanhu vari kutambura vanhu vari kufa nenyaya dzekushayiwa madhokta muzvipatara vanhu vari kufa nenzara but unoona mapurisa aya anenge akarerekera kudivi rezanu p f unoshaya kuti havafunge here kana kuti vanofunga tinonyara nezvinoitwa nevanhu vezanu p f tinonyara tinonyara hatinonyara kushaya pekupinda nezanu p f aa vanhu vezanu manyadzisi de manga muri vanhu vane njikerera nekufunga maifungawo kuti vanhu havasi kukudai hapana kana vanhu vachada zanu p f asi munangagwa netimu rake havamheno kuti vakaita sei
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzirai kuti mutitumire mazvi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vanopfuura makumi maviri nevatanhatu vafa apo bhazi ranga rakavatakura rawira mugomba kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero etunisia asi hurumende haisati yataura kuti tsaona iyi yakonzerwa nei hurumende yesamoa yavhara mapazi ehurumende ichiedza kumisa kupararira kwechirwere chegwirikwiti icho chauraya vanhu makumi mashanu nevatatu hurumende yavazivisa kuti vawanazve mazana maviri evanhu vane chirwere ichi vange vasati vazivikanwa ichitizve kubva zvatanga chirwere ichi muna gumi guru pawanikwa vanhu zviuru zvitatu zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevasere vane chirwere ichi
asiyana inorova mama hatichada kupasana ina nguva yatofamba mama ndanyora nziyo nziyo yerudo
nziyo yerudo
nziyo yerudo izere mizuzo mama
nziyo yerudo
mifunzo yacho inonda minduro
nziyo yerudo
nyorotato minduro chaizo mama unogona kudzidzisa vana vangu norimi rwamai ausombo venga mai vangu kana hama dzangu unogona kudzidzisa vana vangu norimi rwamai ausombo venga mai vangu kana hama dzangu hanonzi hemi haladeo
ja praise nziyo yerudo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nengoze amalgamated road teachers union of Zimbabwe zinotariswa kumiswa zvemberi kwedare redzimosva mangwana chitatu mangwanani. Vanochengetedza minda yemangoda kuchiyadzwa vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soko hizika tisenda bako.